vachitaura kune National Sports Stadium nhasi mushure mokushoveredzwa nevanhu varamaposa vati zvakaitika kunyika kwavo hazvina kunaka uye hazvisi zvinhu zvakarwirwa nevatungamiriri vakaita savamugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
Varamaposa vari South Africa inyika isingavenge zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica vachiti nyika idzi dzakabatsira South Africa apo yaive panguva yakaoma.
Fellow Zimbabweans, fellow Africans, to say we are working very hard to encourage all our people in South Africa to embrace people from all African countries.
Veruzhinji vazofarira mashoko avaramaposa mushure mokunge vakumbira ruregerero nekuda kwemhirizhonga iri kuitika kusouth africa. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanokudza zvikuru zvaitwa navaramaposa.
Havana kutanga vachifara asi vapedzisira vachifara. Vanhu vazviexpressa maonero avanoita. Varamaposa vakumbira ruregerero on behalf of South Africa. Zvinovati hazvitazvikudza kupembera kwaita vanhu pavakumbirwa ruregerero zvaratidza izvo zvega kuti vari kuvagamuchira vanhu kuda vavaregerera nokuti maona vava kuvaomberera ivo vanga vachingoita mahongera.
Varamaposa mumwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanga vari kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta varumbidza vamugabe nebasa guru ravakaita pakusungura Zimbabwe neAfrica. Vamwe vange vari paurongwa uhwu vanosanganisira vaimbo vemutungamiri weGhana vaJerry Rawlings, vaKenneth Kaunda vekuZambia, vaOlusegun Obasanjo vekuNigeria nevamwe. Mutumbi wamugabe unotarisirwa kuenda kumusha kwavo kwazvimba mangwana uye ndiwo gamba rezana nemakumi matatu nemashanu richaradzikwa paNational Heroes Acre, asi zuva richaitwa izvi harisati razivikanwa. Pane magamba gumi nemaviri echidzimai akaradzikwa paHeroes Acre anosanganisira mukadzi wamugabe wekutanga amai Sally Heyfron Mugabe. Zvichakadai, vamangwana vati vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro iro rave kugadzirwa nehurumende paHeroes Acre. Vamangwana vati madzishe nemhuri yavamugabe vakatotara guva ravamugabe uye mutumbi wavamugabe uchazovigwa muguva iri kana rapera kugadzirwa.
Mutumbi ndewemhuri, handingakwanisi kuudza kuti mutumbi uri kupi. Mutumbi unenge une mhuri. Zviri kwavari kuti vanoda kuisa mumochari here kana wakapreserva inafu achine pano kuda kuchengetera, handizivi. Handina information iyoyo.
Vamangwana vati ijana remhuri kuchengeta mutumbi apo guva ramugabe rinenge richigadzirwa. Vamangwana vati hurumende ndiyo ichabhadhara zvese zvichaitwa pakugadzirisa guva ravamugabe. Nyanzvi munyaya dzekuchengeta zvitunha dzinoti zvinokosha madhora ekuamerica makumi mashanu pazuva kana kudarika kuchengeta chitunha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.